Mutauri webazi rezveutano vachiona kuti mujiri vanoti vari kushishikana nekufa kwevana vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira gwirikwiti. Vamujiri vanoti vashandi vemubazi ravo vakagadzirira kunobaya nhomba yekudzivirira gwirikwiti kunyange zvichireva kuti vachabaya vana usiku kune avo vasingade kuonekwa vachizviita nekuda kwezvitendero zvavo.
Bazi rekwetano nekurehwa kwevana ragara izvo richitaura kuti vanhu vakasungunuka kuti vauye kuzotiona uye kuti vana vabayiwe nenguva dzavakafanira kunge vachiuya. Takagadzirira kunyange vakati masikati, kunyange vakati usiku, isusu bazi reutano takangogadzirira kuti tidi vana vabayiwe.
Izvi zvatsinirwa nemukuru munyaya dzezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha.
Tiri kukurudzira ana mai kuti ngatiende tinobayisa vana vedu tivadzivirire against gwirikwiti. Iprogramu yakatanga musi wa29 August ichipera musi wa10 September.
Dunhu reManicaland ndiro rine vana vakawanda vakafa vanosvika 340 nevanomwe kana kuti 347, richiteverwa neMashonaland West rine vana 141 chete kana kuti 141. Mamwe matunhu ane vana vari kufa zvakanyanya anosanganisira Mashonaland East ine vana 62 nevaviri kana kuti 92, Midlands ine vana 63 kana kuti 60, neMasvingo ine vana 44 kana kuti 44. Pane kuti vezvisvondo dzechipostori havasi kubayisa vana vavo nhomba, vamujiri vanoti vari kutaurirana nevakuru vezvisvondo ava.
Izvo zvagara zviringoripo, nhaurirano yagara ingoripo, asi kuti pose panoita chirwere chinenge chasimuka kudai, pane pane kodzero yefuti kuti munoenda muchinovaona muchivadzidzisa vachionekwa. Saka ndo zviri kuita even vakuru vedandika maprovincial medical directors nematis medical officers, madhishe wedu, masabhuku variko kumamusha vachivadzidzisawo kuti zvinokosha sei kuti vana vange vachibayiwa.
Mumwe chiremba Dr. Enoch Mahida vanoti
kazhinji zvinowanzoonekwa pachirwere chegwirikwiti ndechekuti vana vanokwanisa kupisa muviri kana kukwira temperature zviya zvavanenge vachiti hazvinzwisiki. Zvimwe napo panenge pasitorina kana flu kana kuti zvokwanisa kubatana neflu, asi kupisa muviri kuya koramba kuchienderera uye kopoitavo rush inenge iri paganda romwana, inenge iri pamuviri dzimwe nambo, inenge ichionekwa kumeso nomuviri wacho wose. Imwe inokwanisa kunge ichibuda vaine tumaronda mumuromo.
Nekuda kwehuwandu hwevana vari kubatwa nekufa negwirikwiti, hurumende yakaita urongwa hwekubaya nhomba vana kubva musi wa29 yamavhuvhu kusvika musi wa10 Gunyana gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai J.